Maone randiri kuita inini paDemocratic Party ndiri kuona sokuti maone rangu chokwadi chacho ndiri kuona sokuti pane chitsotsi chimwe chiri kuratidzwa kuti munhu anenge ari kudiwa nevanhu kana kuti vanhu vanenge ari kudiwa neruzhinji havasi kudiwa nevakuru vacho vanofanira kuDemocratic Party. Ndingati iyo Democratic Party yacho inenge isiri kufarira vanhu vari kudiwa nevanhu, vanhu vari kuwina, vanenge vasirivo vari kuda kuti vadi vamiririre pati yeDemocratic Party.
Sei muri kudaro vacharombira?
Ndinodero nokuti ndakaona kana kuti mukatarisa paIowa paya history yeAmerica pamaelections kuIowa ndiko kunotanga kuverengwa maelections. Usually maelections ekuIowa anofanira kubuda at least an hour or so after vanhu vakasa mabalot avo, but haana kukwanisa kubuda ndio after maybe about a couple of days. Ende ndiri kuona sokuti uyu anonzi Pete Buttigieg uya vanenge vakanga vazviona kuti ndiye ahwina, asi kuti maybe pane zvimwe zvavasiri kuwirirana nazvo nemaererano nokuti iye ange achihwina siti iroro kuIowa. Saka zvinenge zvakanetsa vakatesera vava kuti pane paita technical error of which a lot of people don't believe kuti panga pane technical error rini. Then tikatarisa futi iko zvinoizvi Bernie Sanders anenge ari kudiwa nevanhu, but vari kumuti munhu anoita zvesocialism. Saka asi havasi kuona kuti ruzhinji guri hakuchaassociati America nesocialism, nokuti vari kutarisa kuti zvinobatira ndezvipi. But I think vakuru vacho veDemocratic Party vanenge vasingadi futi kuti vanhu vange vachitorwa naSanders. Ndo maonera ndokuzvii.
Muri kuona here zviri kuitika mubato iri zvichizadzisa kodzero dzemuvhoti nemuvhotero?
Ndiri kuona sokuti at this point in time kana tichitarisa zvedu, kana tikatarisa panguva yamaelection aakapamaelection even a Hillary Clinton kana Obama yayo, tiri kuona kuti vanhu veDemocratic Party especial Democratic Party yatarine zvayo vanenge vakanga vakasununguka kuvhota nokuvhotera munhu wavanoda. Asi nguva ino I think handisi kuona vanhu veDemocratic Party vakasununguka kunge vachinzi vavhotere munhu wavanoda kuti munhu wavanoda vahwine. I think havana kusununguka.
Ndezvipi zvingadzidzwe nemapato ekuZimbabwe kusanganisira bato renyi reZANU PF pamafambisirwo esarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa muAmerica?
Tatingadzidza pane zviri kuitwa kuAmerica eZimbabweans politics eZimbabwe esiariri kana kuZANU PF kana kuri kuMDC. Ndiri kuona sokuti isi kuZANU PF takamboitavo dambudziko iroro kumasvingo pakaita mapuraimari aDhane Shumba na Ezra Chadzamira vamugabe vachiripo. Maelection acho akahwinwa naDhane Shumba, asi vanhu vakavhota vakati isi hatina kuvhotera Dhanel Shumba, takavhotera Ezra Chadzamira. Maelection akakolewa back, Dhanel Shumba akadyiwa twice. Zinoreva kuti vanhu vakanga vachida kuti Ezra Chadzamira ahwine, asi vari kumusoro vakanga vasingadi zvaEzra Chadzamira. Ende kazhinji kazhinji zvinoitika nokuti vanenge vari kumusoro vanenge vaona kuti uyu munhu uyu ari kuassociata himself nemapato api kana kuti nevanhu vapi.
Tiri kuona kuti veDemocratic Party vari kuita zvesarudzo dzavo uko Republican Party vachiitawo zvavo pasina mhirizhonga iri kuitika pakati pemapato anopikisana ari maviri aya. Zvii zvingaitwe kumusha kuitira kuti vanhu vasange vachirwisana mune zvematongerwo enyika?
Okay, thank you very much. Ndichitarisa maelections adarika a2018 pakasarudzwa Comrade Mnangagwa kuti vapinde pachigaro chokutungamirira nyika pamusoro, tinoona kana kuti vakauyavo veEuropean Union, I think United States yanga iripovo neAU neSADC vari kutaura ivo kuti panga pasina mhirizhonga. This was ndo yanga iri election yokutanga yakarekodhewa non-violent, kureva kuti vanhu vakarega vachivhota vachivhotera munhu avanoda. Pane zvakazoitika zvazvo after, but izvo zvanga zvisinei, zvanga zvava zvimwe zvazvo. Asi kuti vanhu kunovhota, vanhu vanonzi vakaenda kunovhota freely, vakakasira vakavhotera vanhu vavanga vachida freely, but pakazoita hapo mhirizhonga isinei nezvakaitika nguva yekuvhota. Saka I think kuti chinhu chinobeya ndechokuti kana vanhu vachinovhota vanofanira kuregwa vachinovhotera munhu avanoda. Then marizalti overengwa zvakanaka, munhu unenge ahwina anenge achidiwa nevanhu obva anaunzwa ohwina iyeye munhu iyeye, nokuti ndiye unenge avhotebwa nevanhu.